Mibvunzo inobva kuvaverengi. Nei nhoroondo yeupenyu hwaJesu achiri mudiki yakanyorwa naMateu yakasiyana neyakanyorwa naRuka. Nhoroondo yaMateu yekuzvarwa uye kukura kwaJesu yakasiyana neyaRuka nekuti vanyori vacho vakanga vakaisa pfungwa pazvinhu zvakasiyana. Nhoroondo yaMateu inonyanya kutaura zvakaitika kuna Josefa. Inorondedzera zvakaitwa naJosefa paakanzwa kuti Maria akanga ava nepamuviri, kurota kwaakaita ngirozi ichimutsanangurira zvakanga zvaitika uye kubvuma kwaakaita zvaakanga audzwa. Mateu anoenderera mberi achitaura nezvekurota kwakaita Josefa ngirozi ichimudza kuti atizire kuEgypt, kutiza kwaakaita nemhuri yake, kurota kwaakaita ngirozi ichimudza kuti adzokere kunyika yaIsraeri, kudzoka kwake uye kusarudza kwaakaita kugara kuNazareta nemhuri yake. Muzvitsauko zvekutanga zvebhuku raMateu, zita raJosefa rinotaurwa ka8 asi raMaria rinongotaurwa ka4 chete. Asi nhoroondo yaRuka inonyanya kutaura zvakaitika kuna Maria. Inotaura nezvekushanyirwa kwakaitwa Maria nengirozi inonzi Gabrieri, kuenda kwakaita Maria kunoona hama yake inonzi Erizabheti uye mashoko aMaria ekurumbidza Jehovha. Ruka anotaurawo nezvemashoko aSimeoni kuna Maria ane chokuita nekutambura kwaizoita Jesu. Kunyange paanotaura nezvekuenda kwemhuri yaMaria kutemberi Jesu paaiva nemakore 12, Ruka anotaura mashoko aMaria kwete aJosefa. Ruka anowedzerawo kuti Maria akachengeta zvinhu zvese izvi mumwoyo make. Muzvitsauko zviviri zvekutanga zvebhuku raRuka, zita raMaria rinotaurwa ka12 asi rekuti Josefa rinongotaurwa ka3 chete. Saka Mateo anorondedzera zvakawanda zvaifungwa naJosefa uye zvaakaita, asi Ruka anotaura zvaifungwa naMaria uye zvakaitika kwaari. Saizvozvowo, mitsara yemadzinza inotaurwa nevanyori vaviri ava yakasiyana. Mateo anotaura mutsara wedzinza raJosefa, uye anoratidza kuti sezvo Jesu aiva mwanakomana waJosefa wekurera, aiva mugari wenhaka wepamutemo weumambo hwaDhavhidhi. Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waSoromoni, mwanakomana waDhavhidhi, Josefa aiva wedzinza raDhavhidhi. Mateo 1:6-16. Zvisinei, Ruka anotaura mutsara wedzinza raMaria uye anoratidza kuti Jesu aiva mugari wenhaka chaiye womambo waDhavhidhi panyama. Varoma 1:3. Nei tichidaro? Sezvo aiva muzukuru waNatani, mwanakomana waDhavhidhi, Maria aiva wedzinza ramambo Dhavhidhi. Ruka 3:31. Asi nei Ruka asina kuisa zita raMaria mumutsara wedzinza waakanyora kuti aratidze kuti Maria aiva mwanasikana waHirai? Nekuti mumitsara yedzinza maiwanzoiswa mazita evarume chete. Saka Ruka paakanyora zita raJosefa achiti aiva mwanakomana waHirai, vanhu vainzwisisa kuti izvi zvaireva kuti Josefa aiva mukuwasha waHirai. Ruka 3:23. Mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateo naRuka inoratidza zvakajeka kuti Jesu ndiye Mesiya akafanotaurwa. Mutsara wedzinza raJesu wainyatsozivikanwa zvekuti kunyange vaFarisi nevaSadhusi vaisakwanisa kuupikisa. Mazuva ano mitsara yemadzinza yakanyorwa naMateo naRuka inokosha pakusimbisa kutenda kwedu uye pakuita kuti tive nechivimbo chekuti zvese zvakavimbiswa naMwari zvichazadziswa. Ndipo panoperera nyaya yacho. Kuti uwane mamwe mashoko, enda panzvimbo yedu yepaindaneti pa www.jw.org. Ndipo panoperera magazini ino.